Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Kare manera nasi kuri musi wechina chivabvu 21 2020. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Kwanza kwanesu mchuromba chetu cha nasi. Ini dini jonga kandemiri. Kuru mu Washington DC ndi chiti. Esmeshu mchuromba chetu cha nasi. Vanu vabatu kwa ni COVID-19 mu Zimbabwe. Vava makumi mana ne wasere. Uye vafane chivere ichi. Vachiri vanu vana. Asu uwandu huu. Unogona kukwira kana kusakwira nasi maneru. Apo urumende. Icha zivi sata ya wana mungoro reitu wa nasi.
Saka mkachari sabani wakazara iku sunisi hivi kunana Harare Central Police Station. Varombo varikuyedza kuti vakwanise kurarama nekuti havana cheuviri havana chekuvararamisa. Saka mitemo yacho iri kutsikwa navamunangagwa pamusoro pecoronavirus ndeyekuti varikurangana ivo.
Mitemo inonzi iri kuda kudzikwa nehurumende welockdown inonzi ichanyanya kuomesera varombo avo vari kumanikidzwa kufamba-famba nekuda kwenzara.
Iko zvino vatobatwa nekutya kukuru nekuti vanhu vazhinji unotoona kuti izvezvi munomucheke dhiri muchitozva kuti panhingi pane munhu akabva Jona asi havasi kumindidza kuti aende kukwara ndai kuti agonoonekwa kuti haana chigwere here. Iko zvino chigwere chadova muno mumasvingo saka tiri kutotya kuti chogona kutozara chichitekeshera nokuti ivo vanogara nemunhu mumba vanozofamba vachisangana nesu kuzhe.
Vagari vazhinji mudunhu remasvingo votyira kuti kupararira zvakanyanya kwecovid-19 kungangoitika mudunhu ravo sezvo vanhu vari kubva kusouth africa vari kupindamo vanhu vasina kuongororwa sezvinodiwa nemutemo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc. Vandu vevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 munyika wakwira kusvika pamakumi mana nevasere zvichitevera kuwanikwa kwevanhu vaviri vaine chirwere chine zuro. Bazi rezveutano nekurerwa zvakanaka kwevana rakazivisa nezuro manheru kuti munhu mumwe chete akawanikwa aine chirwere ichi kumasvingo, mumwe chete zvakare akawanikwawo aine chirwere ichi kumidlands muongororo dzakaitwa nezuro wakare. Vanhu vapona kubva muchirwere ichi vachiri gumi nevasere uye vashaya vachiri vana. Uwandu uhu hunogona kukwira kana kusakwira zvichienderana nekuti hurumende inenge yawanei nhasi. Zuro hurumende inoti yakavheneka vanhu vanosvika mazana masere nemakumi matatu uye vanhu vaongororwa muZimbabwe kusvika pari zvino vava zviuru makumi matatu nezviviri nemazana masere ane makumi matanhatu nevaviri kana kuti 32,862. Johns Hopkins University Hospital inoti pasi rose vanhu vabatwa nechirwere ichi vasvika pamamiriyoni mashanu ane zviuru makumi maviri nezvinomwe nemazana manomwe nemakumi matatu nevaviri kana kuti 5,027,732. Kuchituo vafa vasvika pazviuru mazana matatu nemakumi maviri nezvisere nemazana manomwe nemakumi matatu kana kuti 328,730. Vanhu vavhenekwa utachiwana pasi rose vanonzi vadarika mamiriyoni gumi nevaviri kana kuti vadarika 12.6 million. Muno muAmerica vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika miriyoni nechidimbu kana kuti 1.5 million uye vafa vadarika zviuru makumi mapfumbamwe nezvitatu kana kuti 93,000. Izvi zvinouya panguva iyo hurumende yekuZimbabwe iri kunzi ine hurongwa hwekusimbisa mutemo welockdown paine kutyirwa kuti chirwere checovid-19 ichi chingangosimba kudarika zvachiri iye zvino munyika. Mamwe masangano anonzi ari kunyunyutawo kuti vanhu vari kunyanya kufamba-famba, izvo zvinonzi zviri kuita kuti mutemo uyu ushaye basa. Gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo Vanonzi vakaudza bepa naure Daily News kuti hurumende ichawedzera mauto nemapurisa mumigwagwa senzira yekusimbisa mutemo uyu uye kusimbisa mitemo yeWorld Health Organization. Studio 7 aina kukwanisa kubata vamoyo kuti tinzwe zvizhinji. Asi nyanzvi munyaya dzekudzivirira kodzero dzevanhu uye vachitungamira sangano reCenter for Natural Resource Governance vafarai maguhu vanoti dambudziko riripo nderekuti mitemo iyi iri kunyanya kuomesera varombo avari kumanikidzwa kufamba-famba nekuda kwenzara. Ngatinzwei hurukuro yataita navamaguhu.
Hongu jonga, ini ndinoti dambudziko recoronavirus idambudziko ratichinaro kwechinguva chakati kuti. Saka zvakakosha kuti hurumende irambe ichiongorora mamiriro akaita zvinhu munyika maringe necoronavirus, ichiita zvainokwanisa kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira. Panyaya yekuwanza maroadblocks nekuwedzera mapurisa nemasoja, ndine dambudziko napo ipapo pakuti zvatiri kuongorora isu tiri kuona sekuti lockdown iyi iri kuitirwa varombo, haisi kubata vapfumi. Saka mukatarisa vanhu vakazara iko zvino izvi even kunana Harare Central Police Station, varombo vari kuedza kuti vakwanisewo kurarama nekuti havana cheuviri, havana chiri kuvararamisa. Saka mitemo yacho iri kudzikwa navamunangagwa pamusoro pecoronavirus ndeyekuti vari kurangana ivo nevakuru makurukota ehurumende nevamwewo vari kumusoro ikoko, havasi kudzika kuvanhu kuti vabvunzewo vanhu kuti zvingaitwe sei kuti nyaya iyi igadziriswe.
Asi kava maguhu, tiri kunzwawo kuti ivo vanhu vari kuramba vachingofamba-famba kunyange vanenge vasina zvekuita zvokuti zvaakunetsa kuti paonekwe kunzi mutemo welockdown uyu uri kuchengetedzwa.
Ichocho ndo chinonzi chokwadi. Zimbabwe ndingati nini 94% informal economy. Kunyangwe vacho vari kunzi vari pamabasa vakaita semateacher, vakaita semanesi, ungaubenzi kuti minister kana kuti whosoever afunge iye kuti vanhu ivo vari kurarama nemasalari avari kutambira ari less than $100 pamwedzi. Vazhinji vari kurarama nekutengesa chino nechocho. Vamwe vairaramawo nekumbobuda vachinotenga zvinhu kunana South Africa vachiuya vachitengesa muno. Saka izvozvo ndo zviri kukonzera kuti varombo vakavanda vazare mumatorongo nekuti vanhu vari kutsvaga kurarama. Ikonomi yedu ndeyekuti munhu zvaanoshanda zuva iroro ndo zvaanodya manheru.
Imiwo zvii zvamunokurudzirawo kuti zvinge zvichiitwa nehurumende kugadzirisa matambudziko amataura?
Isusu chatiri kukurudzira ndechekuti hurumende ngaitaure nevanhu muZimbabwe. Hurumende ngairege kungodzika mutemo vasina kuita yatinoti consultation.
Avanga vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vachirwira kodzero dzevanhu vafarai maguhu vachitaura vari parunhare kwaMutare neStudio 7. Vagari vazhinji mudunhu remasvingo umo mave nemunhu mumwe chete ane COVID-19 vanoti vava kutyira kuti chirwere cheCOVID-19 chinogona kupararira zvakanyanya mushure memashoko ekuti kune vanhu vakawanda vari kubva kuSouth Africa vasiri kuvhenekwa chirwere ichi. Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera.
Munhu wekutanga kuva nechirwere ichi anonzi akavhenekwa ari panzvimbo yemasvingo Teachers College Quarantine Center. Zvinonzi munhu uyu akabva kuSouth Africa uye acharamba ari munzvimbo yequarantine achiongororwa nanachiremba. Asi vamwe vagari vemudhorobha vanoti nekuda kwemashoko ekuti chirwere chave munzvimbo yavo vava kugara vakabatira hura mumaoko apo uwandu hwevanhu vari kudzoka South Africa vachijamba bhodha huri kuwanda. Mumwe mugari wemumusha wemucheke D vaFrancis Tangire vanoti pane mashoko ari kufamba anoti kune vanhu vakabva kunze kwenyika vasina kana kumbonoongororwa.
Iko zvino tatobatwa nekutya kukuru nekuti vanhu vazhinji unotoona kuti izvezvi muno mucheke D unotochitoziva kuti panhingi pane munhu akabva Joni asi havasi kumuindisa kuti aende kukwarandaini kuti agonoonekwa kuti haana chigwere here. Iko zvino chigwere chadova muno mumasvingo, saka tiri kutotya kuti chogona kutozara chichitekeshera nokuti ivo vanogara nemunhu mumba vanozofamba vachisangana nesu kuzhe. Saka tachida kutoti ivo vanhu kana vanenge vaona munhu anenge abva kujoni uko nekuti aimbogona kumboenda kukwarandaini uko kuteachers.
Vatafadza maombera awa anogara mumusha werujeko vanotiwo vanhu vari kutsoka ava vanofanira kuendawo kunzvimbo dzekwarandani kuitira kuti kutapurana kwechirwere ichi kuite kushoma.
Utano hwedu neupenyu hwedu nevanhu vari kudzoka vasingadi kuti vaende kumakwarandaini. Ini kuti vada kunokwanda kutoita tioti nehama yedu yakatobva kusouth africa ikatodzoka pati iko zvino ari kukwarandaini ari kutedza zvokudiwa nehurumende yedu zvokuti vanhu ava vari kuwandwa vari kukwaniswa nedzimwe hama dzavo. I think zvichakonzeresa kuti isu tikwanise kubatira chigwere icho chiya chichitapukira kwatiri nenyaya yekuti kune vanhu vari kuviga hama dzavo. Saka izvo hatizvikurudziri mune vagari vemuno murujeko. Tinoti kana munhu achinge adzoka munhu ngaate sei ngaende kukwarandaini. Vese vakadzoka please tinokumbisa kuti kana kumuna waona asina kudzoka asina kukwarandaini munhu ngangodzoka tese aende kukwarandaini madhezi mashoma ini zvinopfuura.
Vachibudisa mashoko ekuti chirwere chavemo mutauriri wecovid-19 task force mumasvingo varogers irimai vakurudzira vagari kuti vasavanze hama dzavo dziri kudzoka uye vavakidzani vamhangare kubazi ravo kana paine vanhu vari kupinda munyika vasina kuongororwa.
Saka tikukurudzira vese vari kupinda kuti vapfuure nekukwarandaini senda. Imi munzvimbo menyu kana miinaana womunoziva kuti uyu akabva kunze kwenyika mukurudzirei aende andoatestiwe. Kana zvichinetsa vamwe vanoshaya kuti toziisa sei fonai pa 2019 motaura izvozvo kuti tine munhu ari pano akabva kunze kwenyika uko akanga unge ari panext door taurai aende kutestwa. Izvezvi taane kesi imwe chete inoratidza kuti korona tinayo munzvimbo medu. Saka ngatirwisani nayo tiri pamwe chete ngatibatsiranei nekuidentifya vanhu vakaita sei wavo.
Sangano rinomirira vagari vemasvingo United Residents and Red Pairs Alliance kana kuti MURA ratsinhirawo richiti vagari vasavige hama dzavo dzinenge dzadzoka nekuti izvi zvinogona kukanganisa utano hwedhorobha rose. Vanoona nezvekufambisa kwebabasa mumura muzvare rumbidzai magurupi ravanoti sangano ravo rakatanga chirongwa chekudzidzisa vagari kuti vasavige hama dzavo mudzimba uye vavakidzani kuti vamhangare vanhu vanooneka vachityora mitemo yenational lockdown.
Takaparura programu yekudzidzisa vagari zvakakoshera kuti hama dzavo idzo dziri kubva kunzvimbo yakaita sesouth africa dziende kuquarantine uko kwavanonoongororwa uye nekutestiwa kuti havana here korona. Zvakare tiri kudzidzisa vagari kuti vakange vaona hama vadikani kana vamwe vari munharaunda vakajamba mabhodha vakazviviga mudzimba ngavazivise vetask force kana mapurisa kana vezveutano nokuti izvi zvakakosha kudzivirira ivo nemhuri dzavo sezvo chirwere ichi chichikwanisa kuparadzira nokuda kwehama idzo dzavanenge vakaviga mudzimba.
Vachitaurawo nevatori venhau nhasi sachigaro wecommitte task force mudunhu remasvingo uye vari gurukota redunhu vaezra chadzamira vati komiti yavo iri kutaura nevanochengetedza runyararo kuti vawedzerwe kunzvimbo dzebhodha dzinojambwa nevari kudzoka zvisiri pamutemo kuti vasatize kuenda kunoongororwa. Vachadzamira vakurudzira vagari vemasvingo kuti vasarohwe nehana nemashoko ekuti chirwere ichi chave mudunhu ravo vachiti hurumende yakagadzirira zvakakwana kurwisa chirwere ichi. Munyori mubazi rezvekufambisa kwemashoko munyika Vaniki Mangwana vakabudisa mashoko ekuti mudunhu remasvingo rine nzvimbo nhatu dzinochengeta vanhu dzinoti Rupanganwa iyo ine vanhu makumi maviri nemumwe, Masvingo Teachers College iyo ine vanhu mazana maviri nemakumi manomwe nevapfumbamwe uye Masvingo Polytechnic iyo ine vanhu zana negumi. Ndakamira Studio 7 ndiri Masvingo ndini Godfrey Mutimba.
Masangano mashanu anorwira kodzero dzevanhukadzi anyorera gwaro renyunyuto kukomisheni yezimbabwe human rights commission achikurudzira kuti komisheni iyi iferefete kupambwa pamwe nekutotywa kwakaitwa madzimai matatu emdc inotungamirwa navanelson chamisa. Masangano abatana mukuendesa gwaro kukomisheni iyi anoti women's academy for leadership and political excellence, we lead trust, economic justice for women zimbabwe, Female Prisoners Support Trust, pamwe nere imba mukadzi. Masangano aya anyorerawo nyunyuto dzavo kumakomisheni eZimbabwe Gender Commission, pamwe neNational Peace and Reconciliation Commission. Madzimai matatu eMDC ari kurapwa ari muchipatara mushure mekutotywa kwaanoti akaitwa ari mumaoko emapurisa. Asi hurumende iri kuramba kuti ine chekuita nekutotywa kwemadzimai aya. kupambwa kunonzi kwakaitwa nhengo dzeMDC Alliance nhatu nemusi wechitatu svondo rapera dzinoti mumiriri weHarare West mudare reparamende muzvare Johana Mamombe, mutevedzeri wasachigaro weMDC Youth League muzvare Cecilia Chimbiri uye mutevedzeri wemurungi wemisangano yevechidiki muzvare Netsai Marova yakonzera mutauro wakanyanya munyika. Vatatu ava vanoti vakatorwa kukamba yemapurisa yeHarare Central Police Station vakanoshungurudzwa kunzvimbo iri kubhindura. Vanopikisa nevanorwira kodzero dzevanhu vanoti pave kuda masangano akaita seUnited Nations kuti apindire nekuti chaya chivimbo nemapurisa nehurumende iyo inongoti iri kuferefeta nyaya idzi asi pasina anosungwa. Vamiriri veAmerica, European Union nedzimwe nyika muZimbabwe vakati vari kushushikana zvikuru nenyaya dzekushungurudzwa kwevanhu munyika, vakati dzinofanira kuongororwa zvakadzama. Asi vakawanda mubato reZANU-PF vari kutsika madziro achiti dzimwe nyaya dzekupambwa kwevanhu ngedzemugodzi Matsuro. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mushandi mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko mubato reZANU-PF vatafadzwa Mugwadi uye Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadhiva Mavhinga. Totanga kunzwa kubva kuna vaMavhinga.
Nyaya dzekupambwa kwevanhu muZimbabwe vachishungurudzwa vachirohwa zvakaomarara nezvikuitwa zvimwe zvinonyangadza zvinoshoresa dziri kuwanda mukati meZimbabwe kunyanyanyanya makore maviri apfuura. Vari kuita izvi havasi kunyatsozivikanwa nekuti kubva pakatanga nyaya yekupambwa kwevanhu hapana kana mumwe chete zvake akasungwa kana kumiswa pamberi pematare edzimhosva achinzi uyu akapamba. Asi pane munongedzo wekuti zvichida zvine chekuita nehurumende nenyaya yekuti vese vari kupambwa vanoshoropodza hurumende. Tikatora vaya vanoita zvekusekesa vanhu muzvare Samantha Kureya vakapambwa vakaroverwa nyaya yekunzi muri kusekesa vanhu muchiita semunonyomba vatungamiri venyika. Zvakarewo Dr. Peter Magumbei pavaitungamirira nyaya dzekuratidzira dzana chiremba ndopavakatorwa vakapambwa vakaitwa kafira mberi. Zvakarewo vaObert Masaraure mukuru wevarayiridzi vekumaruwa vakashungurudzwawo nenhau imwe chete yekunzi kosei muchiita sekuti muri kupandukira hurumende. Tine vamwezve vanosanganisira Tatenda Mombeyarara vakashungurudzwa zvakare vachitaurirwa kunzi sei muchida kumukira hurumende. Zvakarezve tikatora nyaya yana muzvare Johana Mamombe naCecilia Chimbirana neSai Marova tinoona kuti vakatanga vasungwa nemapurisa vakanzi vatyaire motokari yavo kuenda kuHarare Central Police Station kwavakanosiya mota ndokutakurwa nevamwana kubva Central Police Station. Kureva kuti vanhu ava vanoita izvi vanenge vakapakatira pfuti dzinoratidza kuti zvichida nedzemauto kana mapurisa. Zvese izvi zvinonengedzera kuti vanhu vari kuita izvi zvichida vari muhurumende.
Kova Mugwadi, nyaya yekuti motokari yaidhraivhwa naHonorable Mamombe yakawanikwa pamapurisa, handi here nyaya iyo inoratidza kuti mapurisa acho ane chekuita nenyaya iyi uye vari kutiwo vakabatwa paroadblock Warren Park?
Saka munofunga kuti mapurisa angapamba munhu otora motikari yake oipaka kustation kwavo iye munhu achitsvakwa? Haaso kuziva kwandinoita zvangu. Mapurisa omuno haana kupusa semapusira munofunga kuti akaita kana kuti semapusira vanofunga kuti akaita. Zvose zvavari kutaura izvi idrama, ende drama iri chandinongoda kukudza henyu ndechekuti kunonoka risati rabatwa chete, asi shamu yavo inomunyu iri kuuya. Mhosva iripo ndeyekuti vana ava vakavhayoleta mitemo yelockdown sekuparirwa kwayakaitwa nomutungamiri wenyika yekugara mudzimba. Mune CID muno vakomana vakatrenwa uye vakadzidziswa kuongorora nekuita forensic investigation. Zvose izvi vachazvibata zvose izvi. Mashoko avadhewa Mavhinga haana chaanotikatya madzika kana kutivhundutsa isu, nekuti ivo tinovaziva vari umwe muvanhu vanogara matare nemaorganizations anorwisa nyika ino.
Asi vaMugwadi, pane humbo wekuti zvinhu zvakadai zvinoitika. Takamboona vana muzvare Justina Mukoko vachipambwa mapurisa achimboramba kuti havana, asi vozoonekwa vari maoko emapurisa. Zvinoitika muZimbabwe asi hazvizonyatsoongororwa hazvo kusvika kwekupedzisira.
Aiwa, izvo zvinozikanwa kuti mwanasikana iyeye wakasangana netsaona. But tsaona yaakasangana nayo iyi koitaureika munguva yayo, tsaona iyi yakaitika muold dispensation. Saka ima mutori mhosva dzakaitirwa munguva yeutongi hwavamugabe mwoya modzitsveta patebhuru yavamunangagwa. Aiwa, tingashande tichidarozvo.
Vamavhika, pindurai tinzwe, tingakumire iripo.
Hakuna masangano ari kurwisa Zimbabwe. Kwese uku kungovhunduka pasina vamugwadi nevamwe vavakuzano PF nemuhurumende. Kana vachiti vanhu havasi kupambwa, ko vanoregerei kuvhura voti vemasangano United Nations vanomirira nyaya dzevanhu vanopambwa kana kuti vanoshungurudzwa? Ngavapinde vaite tsvakurudzo yavo isina anovhiringidza. Ngavakoke veAfrican Commission on Human and People's Rights kuti vazvionere kuti ichokwadi chiri kutaurwa navamugwadi kana chiri chokwadi.
Ko vamugwadi iro danho reMDC rekuti haisina chivimbo nemapurisa emuZimbabwe, nekudaro ongororo iyi yakufanira kuendeswa kuUnited Nations.
Vanomhanyira zvinhu zvekunana United Nations ingasadhaki iri munowana.
Vanga vari mushandi mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko mubato rezano PF vatafadzwa mugwadi. Manzwiwo zvakare kubva kugweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadhiva mavhinga. Vaviri ava vanga vari muhurukuro yanga ichikokerwa naBlessing Zulu Studio 7. Nhengo dzechitendero cheIslam idzo dziri pakati pemwedzi wekutsanya weRamadan dzinoti kunyange dzisiri kuungana nekuda kwechirwere checoronavirus dziri kutora mukana uyu kuverenga Koran dziri kudzimba. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mutendi wechiIslam muchegutu vaidi chiutila vanoti chirwere checoronavirus icho charura pasi rose hachisi kuvatadzisa kunamata.
Ramadan haina kunyanya kuaffectwa zvayo because the practice itself yaramba iripo yokuti tinotsanya netimetable yedu semakore ese.
Izvo zvinotsigirwa nemumwe mukuru muchitendero ichi muchinoi, Sheikh Balila Madi.
During this corona situation, kurutonakidza because atisin, we are experiencing calmness because hakuna, you know, too much hard work, you know, too much here and there. Namaso takangogara mudzimba tichiverenga Korani, Korani yedu, tichive tichiita maprayers, ma extra prayers and praying.
Vamadzi vanoti chirwere checovid-19 hachisi kuvakanganisa zvakanyanya sezvo vachisungirwa kudya zuva risati rabuda mudzimba dzavo, uye vanofanirwa kuzodya zuva ranyura mudzimba dzavo zvakare.
Kudya tiri kudya hapana zvokanganisa necorona. Vari kumwa and the like, all these are done during the night mudzimba. Saka we don't go to the public, we don't go out there tichimwaka tichiita sei. Saka tinongodyira, that is when we are beginning the fasting, it is during the pre-dawn and so on.
Mumwe mutendi wechiIslam vaBinaya Ibrahim vanoti mutendi anenge atadza kutsanya nekuda kweutano hunenge husina kumira zvakanaka ane mukana wekutsanya kunyange Ramadan yapfuura, chero achizviita mukati megore imwe Ramadan isati yaitwa.
Takanakira mutsanyo wedu kuti haumanikidzwi zvausingakwanisi kuita panguva iyoyo unozozviita kana wagona.
Mumwe mudzidzisi wechitendero cheIslam vaKasim Busila Isa vanoti havachisvikane zvakanyanya nenyaya yechirwere ichi, vachiti zvakatonyorwa kare muKoran, mugwaro raBukhari, kuti vanorwara vanopatsanurwa kubva kune vatano pazvirwere zvekutapuriranwa. Ramadan mwedzi unokosha wechitendero cheIslam, apo nhengo dzose dzinozivikanwa kuti maMuslim dzinotsanya kubva mangwanani zuva risati rabuda kusvika panonyura zuva. Panguva yekutsanya hapabvumirwe kudya, kunwa kana kuputa fodya uye kuita zvepabonde. Gore rino Ramadan yakatanga musi wemugovera 25 kubvumbi kusvika musi wesvondo 24 chivabvu. Chitendero cheIslam chinonzi chine vatendi vanosvika bhiriyoni rimwe chete nechidimbu pasi rose. MuZimbabwe vazhinji vari muchitendero ichi vanowanikwa mumadhorobha, mumigodhi nemumapurazi. Asi nekukura kuri kuita chitendero ichi, icho chinonzi chine vanhu vanodarika milioni imwe chete nemazana maviri ezviuru chave kutambirwawo mumatunhu mazhinji ekumaruva munyika yose. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Yashika nguye kuti timonzwa zviri kuitika pa social media.
Chirongwa chedu che Let's Talk ngati kurukurei chatinokupakurirai pa Facebook page yedu ye VOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika pasi rose panyaya yedambudziko rechirwere checoronavirus.
Zveshuwa ngatisungei ana mai nomunamato tinamata nokuti isu ana mai tisu tinotoita take care. Kwata sezvizvi zvana baba chavo nyaya dzavo ndidzo kungotaura zvefodya kuti dei fodya yavhurwa dei doro ravhurwa. Haatombofungi kana kuti mwana anodai kudya vana vari kumusha haana kana basi nazvo zvaanofunga ndezvefodya nedoro. Saka isu sezvo tirisu takadzitakura idzi 9 months ka tisinozova kurwadziwa kwazvo. Saka ngatirambei takashinga tichishingisana nevamwe nekuti mazuva ano hatichasi kuenda kudzisvondo kundoungana nevamwe. Saka ngatishingei tichingobatsirana pamasocial media ipapa tichinamata pamwe chechisimbisana. Ukatarisa vamwe ana mai ndiye mai ndiye baba. Saka zvinhu zvine zvichirema izvozvo zvokuti munhu unotozopesira atova neBP depression ine yatova mari nokuti une yakufunga kuti soka iye zvizvi ndaane 2 months ndisingaindi kundoshanda kwacho enda uzivi futi kuti kundoshanda kwacho tichainda rini. Saka zvinhu zvine zvichitonetsa unovava kutozorwara. Saka ngatisimbei kunyengetirana tichisimbisanawo nevamwe kuti izvoni aiwa ngatisimbe zvichadarika nokuti kana ukangoramba ungori 1 manje pfungwa dzinoedza kudzobva dzakubata. Saka ngatinamatei vanhu vaMwari tichishingisanei nevamwe mumaWhatsApp momu mumasocial media tichishingisana zvakuna singaperi. Mwari vachatikundisa tichakunda chete nokuda kwezita rake chairo neropa rake rakadeuka tichasvika. Tinozvitenda naizvozvo mukati meinonguva.
Masikura sei ndimwandira paCape Town. PaCape Town hapanasi pari nani chaizvo zviri nani tiri mumudzimba hausi kufamba kwacho hakufambi kunyambotoda kupinda mutauni rodhi macho makangozara mapurisa vanenge vachitokubvunza work permit. Kana uchida kuenda kubasa kana uchienda kubasa utione pemiti yacho. Saka hapana kutosora tiri mudzimba umu hapana kutotamba tuite sei tinozopuwa ndechokuteka uchida kuti unotenga muriwo kosi ashopa acho ari mumarokesheni aya muroro kunetsa chaizvo. Saka ungotoende utaoni kwacho tinotsvaga muriwo kusangana nepolisi tichikudzorera kumba. Mawani chaiwo tongopona nemikaka. Tuchanotenga nyama nyama yacho unowana usina hati kuchengetwa zvina Mwari chiriraiti chaizvo.
Ini ndiri Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Muchirongwa cheWomen's Roundtable na 8 PM tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzecoronavirus pamwe nekupambwa kwakaitwa madzimai eMDC aya anoti akatochwa ari mumaoko emapurisa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pawww.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesine mhla ka 21 kwenkwezi 2020 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje. Seliqongela yakwa bangamashumi amane lathoba minembili 48 inani lasebefunyenwe bele COVID-19 eZimbabwe uthi asebelalo leligciwane emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezinhlanu 5,027,732.
Amanzi angenayo edolobheni esesiwatreat esibamalutshwana esesikwenza njengedolobho sesigezelile ama-hours lapho esihlala khona singalamanzi sesithi amanzi azabuya once a week.
Ikansile yakoBulawayo isiqalile uhlelo lokuvalela abantu amanzi okwensuku eziyisithupha osokusitsho ukubana izakhamizi sezithola amanzi kanye kuphela ngeviki.
Bamuchaya ngomgqibelo mva ukuthi wakhuluma kuvideo yakhe eyenza isolidarity ekhuluma ukuthi abantu abomama amalungelo awo amele ahloniphe.
Abayinhlanganiso yezinhlanu ezilwela ilungelo loluntu sebekweze isikhalazo sepetition kumakomishini amathathu abona ngezelungelo loluntu bekhonana ngokuthunjwa lokukhahlanyezwa kwabesifazana. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Seliqongela yakwa bangamashumi amane lathoba minembili 48 inani lasebefunyenwe bele COVID-19 eZimbabwe. Leli nani lengezwe ngababili abahlolwe izolo abakade bephindele ekhaya bevela kwele Botswana lakwele South Africa. Okwamanje sokusinde abantu abalishumi lathoba minembili 18 kuthi abagulayo nge-COVID-19 sebengamashumi amabili lasitshiyagalombili yabulala abane. Asebehloliwe ukubana balegciwane le-COVID-19 loba hatshi elizweni lokhu laqhamukayo ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezingamashumi edlula amathathu 32,862. Abekolitshini le-John Hopkins University lakwele Melika babika ukubana emhlabeni jikelele asebetholwe belegciwane le-coronavirus sebeyizigidi ezedlula ezinhlanu 5,027,732. Ngothi asebebulewe ileli gciwane sebezinkulungwane ezedlula ezingamakhulu amathathu 328,730 kodwa asebesinde kulomkhuhlane sebeyizigidi phose ezimbili. Emazwe nawezwekazi le-Afrika asebefunyenwe beligciwane leli sebezinkulungwane phose ezilikhulu 95,201 labulala inkulungwane phose ezintathu 2,997 kwasinda inkulungwane ezingamashumi Pose Amani 38,075. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Ikansili yakoBulawayo isiqalile uhlelo lwayo lokuvalela abantu amanzi okwensuku eziyisithupha okutsho ukubana izakhamizi sizathola amanzi kanye kuphela ngeviki. Emizameni yokutholisa idolobho amanzi, ikhansili isiqalile njalo ucwaningo lokuhlambulula amanzi awedamu leKami ngesikhathi belinde kuphela kokwakhiwa kwedamu leGwayi Shangane kanye lemigodi yamanzi aseNyamendlovu. Loba nje uZulu eseqalile ukukha amanzi kumachibi asedolobheni angahlanzekanga kungenxa yedubo lokusilela kwamanzi. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Umasipala wakoBulawayo wazise njalo ukuba usemise uhlelo lokudonsa amanzi edamu leLowancema njengoba lingaselamanzi. Unkosikazi Nesisa Mpofu, isikhulumi sekhansi ledolobho lakoBulawayo, uchasisa ngenyathela labo lokuvala amanzi kanye ngeviki.
Amanzi angenayo edolobheni esesiwatreat esibamalutshwana esesikwenza njengedolobho sesingezelile ama-hours lapho esihlala khona singalamanzi sesithi amanzi azabuya area once a week. Lapho senzela ukuthi amanzi akhona emadamu enelise ukuthi efike inext rainy season. So esikucelayo kuzakhamizi ukuthi silondoloze amanzi nxa ebuya njalo sihlale silamanzi sikwazi ukuthi insuku seziziningi lapho esingasoze siphela lamanzi khona.
Unkosikazi Mpofu uqhubeke ethi sebethe bama ukukha amanzi kulowancema ngoba sewomile.
Idamu lelowancema sigcine ukusebenzisa ngeviki ephelileyo ngoba amanzi akuleli damu ebesemancane kumbe emalotshwana. Lokhu kusho ukuthi amadamu esiwasebenzisayo kathesi njengekhansili ngu-Insiza, Mayfair, Inyankuni bese siba lomtshabezi.
Emizameni yokulwisana lodubo lokusilela kwamanzi, ikhansili yedolobho isisungule uhlelo lokuzama ukuthi badinge ulwazi lokuhlambulula amanzi awedamu leKami. Unkosikazi Mpofu uyakuchaza lokho kabanzi.
IKami Dam damu lakoBulawayo esingalisebenzisiyo lidamu eliba lamanzi nxa izulu likhona njalo siyananzelela ukuthi ngamanzi angasetshenziswa. Njengecouncil kathesi siyenza okuthiwa yi-study ukuthi sikhangele ukuthi amanzi lawa engahlanjululwa njani eyenelisa ukuthi esetshenziswe futhi esingathi yi-recycling. Okunye sikunanzelelayo amanye amanzi esingawasebenzisa lawa ayi-recycled ayenelisa ukuthi encedise kumbe ema-industry lapho kusebenza khona amanzi as part of manufacturing so that amanzi la amanye ahlambulukileyo ayenelisa ukuthi egcinelwe ukunatha lezinto. Okwakathesi njengoma nitshilo asikaqalisi ukuthi sihlambulule amanzi, sithe sisayenza i-study esingathi sayenza i-research kumbe investigation. Sithole ukuphathiswa FDB ukuthi siyenelise ukuthi siqalise ukudinga ama-experts angasincedisa ukuthi akhangele lolu daba lwe-recycling esiphe i-answer that will assist us ukuthi simove forward. So kakathesi siku-planning stage or ku-research stage. Imali le esilayo ukuyenza i-research is through i-AFDB. Iprojekthi esiyenzayo kathesi edolobheni.
Isakhamuzi semzini wenkulumane koBulawayo, unkosikazi Linda Sibanda, uchaza ngobunzima ababhekane labo lwamanzi.
Indaba yamanzi le bakithi asazi lokuthi kumbe singancedise kanjani. Ukungabi lamanzi kubuhlungu kakhulu. Sokubangela ukuthi kudaleke eminye imikhuhlane leminye kade sithakele kade ngekho phezu kwawona lowo velo okuthiwa khona kumele abantu behlanzekile begeze izandla bathinithini. Ngoba ungananzelela kathesi abaningi bagcina bengakwenzi khona lokho ngoba amanzi akhona kawekho. Lazo izinto zakhona zokubekela amanzi zakhona zigcina futhi seziletha ukungahlanzeki ezindlini. Kwezinye izindawo kunje so amanzi ahamba mthokotho. Ngesikhathi abanye besithi bona balamanzi indawo zakhona ziyabe zingelamanzi.
Usiba lukhulu wakoBulawayo, unkosikazi Judith Ncube, kuliviki ubike ukuba uhulumende watholisa leli dolobho imali yokulungiswa kwemigodi yamanzi, izibholane zenyamandlovu njalo uphakathi kokwakha idamu leGwayishangani okulakho ukuqeda udubo lwamanzi edolobheni. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 7270, laku 9885 kilohertz ku short wave. Ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave, laku 4930 6040, laku 15460 kilohertz ku short wave.
Abenhlanganiso ezinhlanu ezilwela ilungelo loluntu sebekhweze isikhalazo sepetition kumakomishini amathathu ezolungelo loluntu, eyeZimbabwe Human Rights Commission, Zimbabwe Gender Commission, le National Peace and Reconciliation Commission. Bekhonona ngokuthunjwa lokukhahlanyezwa kwabesifazane abathathu be-MDC Alliance kanye labo bonke abalwela ilungelo loluntu elizweni. Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umqondisi enhlanganisweni yeWalpe, unkosazana Stabile Dewa, ulandisa kabanzi ngokubafuqileyo ukusa lincwadi yezikhalazo le kula makomishini omathathu.
Some of our demands to the independent commissions include the need for them to facilitate for an independent inquiry.
Esikucelayo kula makomishini asebenza ezimele ubalisa ukubunjwa kwequla labantu abazosebenza bezimele ukuphenya lolu dabo lokuhlukunyezwa kwabesifazane ngabezomvikeli ukuthi amakomishini la enze zibe khona indlela ezikhululekileyo zokuba abahlukunyeziweyo laba benelise ukuya kwethula ubufakazi babo phezu kwalokhu okwabehlelayo babutshwe abenza lokho bahlawulwe abahlukunyeziweyo laba.
Provision of reparation and compensation for the victims and their families.
Unkosazana Dewa uthi base lincwadi ngomvulo kuyona le iviki okufakazwe ngesinye seziphathamandla kwenye yecommission enikezwe lincwadi yezikhalazo yeZimbabwe Gender Commission. Unkosikazi Virginia Mwanikwa.
Yes, we have received a petition.
Yebo sitholile lincwadi elethwe ngabenhlanganiso ezinhlanu ezisebenzisana labesifazane becela thina njengabeZimbabwe Gender Commission ukuthi senze uphenyo.
Already started our own internal investigations.
Isikhulumeli enhlanganisweni yababalisi ye-Amalgamated Rural Teachers Union R2s umnumzana Nation Mudzitirwa ulandisa ngezinye zezehlakalo iziphathamandla enhlanganisweni yakhe esezithe zahlangana lazo.
U-Obert Masarauri wake wa-abductwa last year bamchaya eHarare. Silo Secretary General wethu we-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe u-Robson Chere bamabductor bamchaya e-Acturas.
Umdzitirwa uveze njalo ukuba kunsukwana ezisanda kwedlula kusanda kuhlukunyezwa esinye njalo isiphathamandla enhlanganisweni. Unkosazana Mo Blessing Nyambara
bamuchaya ngomgqibelo emva kokuthi wakhuluma kuvideo yakhe eyenza isolidarity ekhuluma ukuthi abantu babomama amalungelo awo amele ahloniphe.
Osewaxotshwayo umsebenzi ehlangothini lwababona ngokungena lokuphuma kwabantu elizweni lwe-immigration ngesizathu sokulwela amalungelo abesifazane ababehlukunyezwa ngaleso sikhathi umnumzana Nkosana Mthunzi uthi lanxa elincoma lelinyathelo eselithethwe ngabenhlanganiso lezi makungenziwa kukhethwa ukuthi ngubani ohlukunyeziweyo ngoba zinengi izehlakalo okungakhulunywa ngazo.
Nxa sesikhuluma ngobubi asikhulumeni ngobubi kuthi into enje imbi sikhulume ngaso sikhuluma ngazwi linye.
Abamanyane beloba incwadi yezikhalazo bakwenze phansi kwendikimba ethi hashtag women demonstrate, hashtag no to torture, hashtag justice, hashtag end rape. Lezi nhlanganiso zibalisa eye Women's Academy for Leadership and Political Excellence, We Lead Trust, Economic Justice for Women Zimbabwe, Female Prisoners Support Trust, leye Imbamukazi, umuzi ngumama trust. Iphinde yathunyelwa njalo kunhlanganiso ezibalisa eye UN Women, African Union Commission, SADC Gender Commission, Ministry of Home Affairs and Cultural Heritage, Ministry of Justice and Parliamentary Affairs, Ministry of Defence, Security and All Veterans Affairs, kanye le Parliament of Zimbabwe. Ukuhanjiswa kwale ncwadi yezikhalazo kuza ngemva kwezehlakalo ezimbalwa zokuthunjwa lokuhlukunyezwa kwenkokheli yesifazane ephatheke kwezombusazwe. Bathi kusobala ukuba lokhu kuhlukunyezwa kwabaphatheke kumikhankaso etshiyeneyo kuqondiswe kwenkokheli yabesifazane elwela ilungelo loluntu ebotshwa mahlayana kunje kulabane abalodaba olulokhelo semthethwandaba besetheswa icala lokufuna ukuvukela uhulumende. Laba babalisa onkosazana Rita Nyampinga, uSithabile Dewa, Farirai Kumbonzwanda, lommeli weHarare West edale lephalamende uJohana Mamombe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Live Talk lamhlanje uhlelo lwabesifazane asiyihluzeni bomama siqhubeka sikhangela umonakalo osudalwe ligciwane le-coronavirus emhlabeni jikelele. Kodwa likhumbule zihlobo, ngenxa yodubo lwe-coronavirus le asenelisi ukulinxusa ukubana lingene kulolu hlelo ngocingo njengensukwini njengoba sisebenzela emakhaya. Ibandla eliphikisayo LMDC Alliance lithi umongameli Emmerson Mnangagwa wengeze ngesikhathi esingelamkhawulo ukuvalwa kwelizwe okwe lockdown ngoba esisaba ukubana ilizwe lingavulwa kungaba lumvukela. Leli bandla lethesa njalo uMnangagwa lebandla lakhe lezanu PF umlando wokubandlulula ekupheni uncedo abaswelayo ngesikhathi ilizwe livaliwe. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lesikhulumeli saleli bandla uMnumzana Swithani Chirodza Modalolo.
Uhulumende kaMnangagwa uthethe ithuba le-COVID-19 coronavirus ukulwisa ilunga, ukulwisa ibandla le-MDC elikhokhelwa uMnumzana Nelson Chamisa. Into esuke yayenzakala ukuthi uhulumende wathembisa abantu, kwafakwa umthetho okuthi amacala azabe thonisiswa ngamacala aqakatheke kakhulu. Kodwa sabona uhulumende eseletha isinqumo se-Supreme Court, benikeza uZulu isinqumo esivela e-Supreme Court ngesikhathi se-coronavirus. Ende isinqumo leso sesibizwa ngabantu uthwa besithi i-corona virus judgment. Zananzelela futhi mfowethu Chris ukuthi ngalesi sikhathi yiso isikhathi lapho okuthathwe okuhluthunwe khona umeli weParliament weHarare West uJohana Mamombe, uSicilia Chimbiri loNetsai Maroba kuroadblock. Bayohlukuluzwa kakhulu amankazana lawa, behlukuluzwa labo esicabangela ukuthi amalunga.
Likubona njani okwenziwa nguhulumende ngalesi sikhathi? Kulo bandlululo yini alwenzayo kakhulu ekwabeni uncedo lokudla lokunye?
Ubandlululo lukhona ekwabeni ukudla, and ubandlululo lo laluqali esitolo, phakathi esitolo. Kuqala vele ekwabeni komhlabathi, ngoba phela ukudla siwuthatha emhlabathini, singalima siyathola ukudla. So yikho lapho oqalisa khona ubandlululo. Zananzela ukuthi abantu abanikwa, abanikezwa umhlabathi omuhle abantu bezanu PF. Ye, abanye bengawuthola kodwa abasoke banikezwe omuhle njengamalunga awezanu PF. Kuyokuthi uhulumende lo uyazi ukuthi uphethe abantu isihluku. So into abayenzayo yikuzama ukuthi amazwe angaphandle bebezwanani lamazwe aphandle. Lokhu bakwenza ngokuzama ukuvuselela ama-bilateral protection agreements abhidlizwa ngesikhathi sikamgabe, ebhidlizwa ngabantu bakhona kathesi kuhulumende kaMnangagwa.
UMnumzana Swithani Chirodza isikhulumele sebandla le-MDC Alliance kobulawayo. Ubexoxa ecingweni loChris Gande weStudio 7 ekhona le kobulawayo. Njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi, uChris uphinde waxoxa lesiphathamandla sezanu PF uMnumzana Joseph Chuma ukuba aphendule umlando abawetheswayo.
Umuntu otholakala ekhuluma into enjalo ukubana ukuvala kwelizwe yindlela eyenziwa nguhulumende ukuthi avimezele abantu be-MDC ukuthi bengajengiseli, ngimbona ngantu mina uyabe yisiphukuphuku ndini sokugcina sibili. Ngoba into le corona ibhahile emazweni wonke, khangela amazwe ale mali ala ma-economy asebenza kakuhle, o-Melika, o-Britain, o-Russia, khangela ubona ubana abantu bafa njengempukane njani ngenxa yokuthi abanye baphuza ukuvala ama-borders abo, abanye bebaphuza ukuthi benze iziqondiso ezabiswa yi-WHO. Sokubonakala-ke kathesi ngama-high rates e-infection, sokubonakala kathesi ngama-high rates abantu abafayo. Pho thina lapha njengoba nje izinto zethu zingakami kahle kangako, bese sifuna ukuthi kona singathathi izixwayiso ezinjalo sipho ngukuvula. Sisithi ngenxa yokuthi i-MDC ifuna ukujengisela, ngumbhedo lowo yikuhlanga sibili okuphindiselweyo.
Ungathini njalo kulabo abathi amapholisa lamasosha alocuku emsebenzini wokuvimba abantu ukuthi bangahambi-hambi mahlayana phansi kohlelo lwe-lockdown?
umongameli wethu ubaba uMnangagwa wasinika i-target e 5 million voters by 2023. Ngakho ke indaba yokudla umuntu ezamphef sibilo pheleleyo ngeke wathatha ukudla wancitsha abanye abantu. Thina ngapha sizama ukuthi sibakhombise abantu laba basivume basivotele nxa sokubuye u-2023. Ngakho ke amalunga wonke ezamphef bakutshelwe konokubana nxa siphuma ngala same siyokhankasa singancitsha abantu ukudla singabandlula abantu njalo. Wonke umuntu kumele athole ukudla ngokulingeneyo ngoba wonke umuntu ngumzimbabweni. Umongameli wethu ubaba uMnangagwa ukhangelele abantu bonke ngopresident welizwe kaso president weZANU-PF kuphela. Ngakho yena isifiso sakhe ukuthi wonke umuntu kafide, wonke umuntu kangatholakali ebulawa yindlala. So angiboni kuna ukhona umuntu weZANU-PF silophelelayo ongakwenza okwinto okunjalo bana abadlule ekupheni ukudla ngaphandle nje kokuthi unanti abona vele emulini lemuli inhlanya akawuyisweli njengoba nje umfundisi wamsweli emulini ihule lalawo lisweli futhi emulini umthakathi futhi kaswelakale emulini. So kuyatholakala konokwana kodwa ke iZANU-PF yena isinqumo sayo ukuthi akufide wonke umuntu indlala kayikhethi indlala kayikwazi ikhadi lemhlangano indlala ingena anyway.
Umnumzana Joseph Chuma, isiphathamandla sebandla leZANU-PF. Lapho ke limuze ekhuluma icingweni lo Chris Kandi we Studio 7 ekubulawayo. Elewotswana selifike ekuqineni kohlelo layo lo lockdown okuzindaba ezinhle kwabanye abeZimbabwe abaphila kulelo lizwe. Abakade sebethole impilo isilukhuni kodwa labo akade sebephumile baya ekhaya ngesikhathi se-lockdown babhekane lobunzima bokuphindela kweleBotswana. Intatheli ye-Studio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ese-Haveron kweleBotswana.
Uhlelo lwe-lockdown kweleBotswana luphele phakathi kobusuku ngolwesithathu kugqitshwa insuku ezingamachumi amane lasitshiyagalombili i-48 iningi labantu lihlezi ezindlini. Lebe kuyindlela yokulisana lokumemetheka komkhuhlane we-coronavirus. Abanye abeZimbabwe kweleBotswana bajabulisiwe ukwesulwa kohlelo lwe-lockdown lona olukade selulethe ukuhlupheka kwabaningi ikakhulu abaphila ngemsetshenzanyana ama-peace jobs. Unkosikazi Emily Moyo ohlala eHaburoni uthi kwizindaba ezinhle ukuthi lockdown isiphelile ngoba indlala ibe isingenile eningi.
Kade kungasaphumeni kungcono ukuzwa ukuthi i-lockdown isiphelile. Mhlawumbe abantu sebengaphuma phandle badinge imisebenzi yokuziphilisa.
Umnumzana Stan Ncube uthi bekufanele ukuthi uhlelo lockdown luphele ngoba umkhuhlane we-coronavirus ungabhahanga kakhulu kweleBotswana.
Ye, ungakhangela abantu abanengi been affected by i-lockdown. Inamba yabantu abane coronavirus kweleBotswana iphansi kakhulu. Ngakho kulungile uhulumende avulele abantu ukuze impilo iqhubeke kwamanye ama-sectors. Abaningi abakithi baphila ngama-peace jobs kade sebethwele nzima kakhulu ngesikhathi se-lockdown.
Kodwa indlela yabeZimbabwe abafuna ukuphenduka kweleBotswana ayilula ngoba imingcele phakathi kwamazwe omabili lokhe ivaliwe. Labo abalamaphepha okusebenza kweleBotswana uma bephenduka bazamela baqale bavalelwe kwamaviki amabili bengavunyelwa ukuya lapho abahlala khona beku-quarantine. Abangalamaphepha babhekane lobunzima bokuphenduka, iBotswana isihle yaqinisa ukulinda emngceleni kuyindlela yokwenqabela ukungena kwabantu elizweni ongekho emthethweni abangaletha i-COVID-19. Umnumzana Mthabisi Dube uthi akusoke kube lula kwabandi ukungena kweleBotswana ongekho emthethweni.
Sizwile ukuthi akumanga kuhle kuma-borders kulamasotsha indawo yonke. Lokhu kuza kwenza kube nzima kulabo abekhaya ukuthi baphenduke. Kuzaba nzima kakhulu.
Abavalelwe ngaphandle kwelizwe bagoqela abantwana besikolo ababevakatshele eZimbabwe. Izikolo zizaqala ukuvulwa kweleBotswana kusukela ngolwesihlanu kusiya phambili. ELeBotswana lilenani eliphansi labantu ababanjwe belo mkhuhlane we-coronavirus bengamachumi amabili lasitshiyagalolunye i-29 kuthi abangamachumi amabili lanye 21 sebesilile oyedwa walahlekelwa ngumphefumulo. Kodwa leli lizwe lithi uma isimo se-coronavirus singajika uhlelo lwe-lockdown lulakho ukuphenduka. NginguMartin Ngwenya oyindaba ze-Studio 7 ngeHaburon kweleBotswana.
Ngesizwe okukhulunywa ngabalaleli baka-Studio 7 enkundleni zokuxhumana ezi-social media.
The
Likumbule ukuthi lilakho ukusithumezela imlayezelo yenu etshiyeneyo kuWhatsApp nombolo ethi +1 202 465 0318. Thumela owakho umlayezelo khona manje. Nanko okunye okwethulwe ngabantu abatshiyeneyo.
Ngicela ukuthi izikolo zime kancane ngoba sithwala umkhuhlane uyamemetheka ngesikhathi somqando. Impilo zabantu bakithi ziqakathekile. Yebo, lesikolo siqakathekile, kodwa ke bakithi nxa kungaba kuyikuthi abantwana sebevulile ngomqando, sibonazana umkhuhlane uzamemetheka bakithi ube mnengi. Sizalatshwa ngani izihlobo zikaNkulunkulu njengoba kuthiwa kuncediswa ngomoya? Nxa sokumemethekile bakithi, siyanxusa ukuthi ngaziyama kancane izikolo lezi ukuthi aziyavula. Umqando lo uJune edlule kuthi ngale kwakhona ke kube sokuvulwa, ngoba kungavulwa kathesi sibone ngani impilo zabantu singaba sengozini kakhulu kakhulu. Siyanxusa sibili. Ngumama okhulumayo ngisePlumtree.
Salubona nibalaleli phaka Studio 7. Siyezwa sibili uma kuthiwa izikolo zizafanela zivulwe. Yebo, ye vele zona zizafanela zivulwe sibili izikolo, kodwa asikhangele nini impilo zabantwana bethu. Abantwana laba ngabethu, yithi abazali babantwana, yithi futhi esingakwazi ukuthi sithi yebo izikolo kazivulwe noma hayi izikolo zingavulwa. Abazali babantwana, abazali babantwana yibo abaleseyi enkulu kakhulu la kulento lenxa ngiyikhangele mina. Ngoba siwa singathi thina sizalalela yebo yehulumeni uzokutsho akuthoyo, kodwa thina njengabazali babantwana sithini? Yonke into yokujika liyana ayibe khona ezikolo before isikolo sivulwa, abantu abangena phakathi laphana bathekwe, abantwana bonke ukuthi ba-right, abana mkhuhlane. Ngoba liyabona le nani leli loku likhuphuka. Ngiyabonga, ukhuluma uScott Mpofu endaweni yasekwene plant.
Ya, mnigama langu uNkosikona Kuphela. Ye, ngiyalibingelela bonke balaleli. Mina mbuyarapi Homestead eKZ emaphisa lapha. Ye, hayi, siyakuzwa sibili silapha eRamutwa lapha. NgiseRamutwa lapha, nisenzele Ramutwa lapha. Ye, hayi, siyakuzwa sibili corona. Corona siyakwesaba, siyakuhlonipha corona. Hayi, wasibisele muva corona, siyakuhlonipha. Uthi nga uNkulunkulu yezwa isikhalazo zethu, hayi ungathi uyashesha corona la uphele. Hayi, besicela uhulumende bakithi angenele emathebeleleni bakithi, emandebeleni asinikele abantu bakithi ukudla, balamba abantu ukudla nezindlala. Nalobo ungahluthwa isithebo kodwa isithwala ulazo ubhetha kungcono. Ye, izinto lazo ziyehle phela zibe phansi bakithi, njengoba sokungenela imali entsha kumbe kahle kube bed wesi kulalo kade kukhona. Hayi, ngiyabonga.
Umupita ngobhita seJosepha. Nazelela lapha icorona le khanya abantu abarelaxa kakhulu man emngcwabeni lapha. Sebavala sekuthi abantu bangahlabeli uma kungcwatshwa, ngoba ukuhlabela lakho kunye okungathelela abantu umkhuhlane.
Laba-ke ngabantu abasithumezele imilayezelo etshiyeneyo kuWhatsApp kunombolo yethu ethi +1 202 465 0318. Ulakho ukuthumeza owakho khona manje.
Njengoba isikhathi sethu sesingasavumi uba siqhubekele phambili, wothi sikhangele ebesilazo. Seliqongela yakwaba ngamashumi amane lathoba minembili 48 inani lasebefunyane bele COVID-19 eZimbabwe. Ukuthi abalaleli gciwane emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezidlula ezinhlanu 5,027,732. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo uTraxidus Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe. Zimbabwe.